vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa mwedzi uno vari muguta rebulawayo vachamisa vati panofanirwa kutaurwa chokwadi chezvakaitika panguva yegukura hundi kuti munyika mugove nekuregererana nerunyararo rwechokwadi vati vanovimba kuti bato ravo richave iro rinotungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mugore ra2023 vakati vachaona kuti paumbwa komisheni inotsvaga chokwadi chezvakaitika kana kuti Truth and Reconciliation Commission. Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vaive vatsigiri vezapu vanonzi vakaurayiwa mumatunhu ematevereland nemidlands nechikwata chemasoja ehurumende nyika ichangobva kuwana kuzvitonga.
First of all, let's accept that there was a violation of our citizens. We must make it a memorial shrine. We must go there and say enough is enough. It must not be repeated. Stop destroying the plots that have been erected by people who feel aggrieved.
Vachamisa vashorawo nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo vati inoitwa nevatsigiri vebato rezanupf vati vaive pakuvigwa kwemushakabvu mboneni ncuve kuvhungu nezuro vakati vanhu vanofanirwa kutsigira mapato avanoda pasina kutya. Mushakabvu ncuve vakashaya mushure memhirizhonga yakaitika pamusangano wavachamisa wekutsvaga rutsigiro muguta rekwekwe nemusi wesvondo. Vachamisa varumbidza mashoko ekushora mhirizhonga akataurwa nezuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga ekukurudzira kuti munyika muve nerunyararo.
I listened kuna mukoma Chiwenga ubhuti Chiwenga izuru saying that no, we don't want violence. Now you can see that that is what a leader should do, not to encourage people to crush one another and to be violent against one another. Sifuni kuvambana, sifuni kutula.
Vachamisa vatora kanguva vachiedza kutaura nerurimi rwendevele izvo zvafadza veruzhinji. Vashorawo bato rezanupf nekwavati kutadza kutungamira nyika uko vati kwakakonzera kuparara kwemaindastiri vakati kana bato ravo rikapinda muhurumende richakoshesa kuti guta rebulawayo ridzokere pachinzvimbo charo chekuve muzinda wemaindastiri munyika. Asi vachitaura nezuro pamusangano wavakaitawo mubulawayo wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo rezanupf vachiwenga vakashorawo mapato anopikisa vachiti kutadza kutungamira kwavo mumakanzuro aari kutungamira mumaguta nemumadhorobha emunyika ndiko kwakonzera kuondomoka kwezvinhu munyika. Mumwe mutsigiri webato reCCC vaAndrew Mashini avo vanogara kuchitungwiza vange vari pamusangano wemubulawayo nhasi vari mumwe wevanhu vange vachitengesa chikafu uye vati vanotora mukana wekuuya kunoita vanhu vakawanda kumisangano yebato iri kuti vaite zvebhizimisi.
Tauyawo kuRari tichitengesa nokuti kwava achamisa kuri kuzara vanhu ndosaka tichimuteera mukomana. Saka ndinofara naizvozvo nokuti tiri kuitawo mari.
Mudunhu rebulawayo mune zvigaro zviviri zvedare reparamende nezvinomwe zvekanzuru zvichaitirwa sarudzo dzemabielection musi wa26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.